chinhu chinorwadza kuti hatisi ikoko, yanga iri shuviro yedu kuti tinge tiri ikoko, nekuti kungokwalifaya chete kuenda kuworld cup unoziva kuti mari yapinda muhomwe ma12 million, so yaibva yachinja zvinhu zvakawanda pabhora remuzimbabwe. Asi patimu yatichasapota tinomhanya nedzemuafrica, ndo dzatinotanga kumhanya nadzo, kusvika dzese dzabuda ndopatichizotsvaga kuti okay yasara ndeipi yatingasapota. Asi pekutanga sekutanga chekutangisisa kusapota timu dzemuafrica kusvika padzinogumira kufainal, tongomhanya nadzo kusvika kufainal. Asi kazozorambawo tozoona dzinenge dzasara kuti ndedzipi dzatingasapota.
Asika vamwe vanoshorawo ZIFA nemamwe masangano anobata nhabvu munyika kuti nyaya idzi dzebhora hadzisi kubatwa zvakanaka pari zvino.
Vanhu ivavo vari right pakuti kana tisiri kutamba zvakanaka, timu isina qualified kuenda kuworld cup, vanhu vane kodzero yekushoropodza ZIFA, nekuti tisu tinenge tichitarisirwa navanhu kuti tiqualify setimu. Kana tikatadza kutora maplayers vamwe vakaona vana risi Nelson vari kugwesa zvibudza zviviri kwasina nezuro, anova anokwalifya kutambira Zimbabwe asiri kuuya, vanhu vane kodzero zvakare kucriticisa ZIFA kuti aiwaka maplayers akawanda kudze kuamerica, tine maplayers ariko kuuk, tinawo pasi rese tine maplayers ariko, ekuti isisu zvinhu zvedu zvikaiswa mugwara rakanaka tikakwanisa kuunza maplayers ese akatenderera pasi rese, Zimbabwe inofanira kunge ichikwanisa kukombita nemateams mahombe epasi rino.
Zvamira zvakadaro, pane zvamuchange muri kuita here seZIFA panguva iyi yeWorld Cup? Tinoona kuti dzimwe nyika dzine yavanoti maviewing park nezvimwe zvakadaro kuti vanhu vaone nhabvu.
Pari zvinhu zvinganyepa, hapana kana zvirongo zviripo. Mushure mekususpenda kweZIFA neFIFA, zvinhu zvakawanda zvakamira kubva kumafriendlies ati kuno kutamba zvokuita mapaki zvokuita izvi hapana. Vanhu vakaruza yatinoti interest muchirungu iyeye mubhora zvemunomo, vanhu vari kupfuurowa bhora zvisingaite, zvokuti kuona maclub zekunana EPO achitamba kudzoku, vanhu vanenge vakazara matv maweekends. Asi kuti kuwanikwe munhu munyika anoita izvozvo zvokuti mapaki zvamuri kubvunza izvozvo izvo, kunze kuti kana makambani amwe azozvifungawo hazvo pamberi apa, kuti nguva yatofamba hapana zvokutaurika izvo zvemaparks. But chinhu chakakosha chaizvo kunge tinge chiitika. Chimwe chiri kutadza kuti vanhu vadaro, vanhu muzimbabwe vajairira kuenda kunoona bhora mumaclubs mavanenge vachitandara vachimwa doro, masports clubs machidii, zokuti kuti vaite mapaki paya paya hazvichanyatsounganidza vanhu. Panenge pachitoka paine chimwe chinhu chinoita kuti vavape incentive, yatoti incentive kuti vakwanise kunge varipo.
Tiri panyaya iyoyi yeban yeZIFA, zvamira sei pari zvino?
Weekend rakapfuura iro riri musi wa29 kwakaitwa iyo EGM yeZIFA. Ndinovimba kuti vanhu vazhinji vanoziva kuti temu yecongress inopemswa 18 December, panova ndipo pakapinzwa nakamambo inova executive yanga iripo nyuwani yakazosuspendwa. So EGM yanga iri yenzira yekutsvaga kuti vangawedzera sei temu yavo, sezvo 18 December zvaireva kuti muzimbabwe hamusina executive, hamusina congress, zvinhu zvese zvinenge zvamira. Saka EGM yakaitwai, asi pachanyorerwa kuFIFA. FIFA ndo ichange ichizopindura yotaura kuti zvakamira sei, kuti inozviramba, kuti inozvigamuchira. Saka Zimbabwe inenge tarisira kuona kuti FIFA ichati chii. But pari zvino ndo crisis iripo yekuti temu yakachipera musi wa18 December, yemunhu wese kutaura executive necongress yacho.